Munyori mbazi rezvemhando dzemoto vapatson biriri nhasi vakumikidza zviri pamutemo factory inogadzira magiza anoshandisa magetsi anobva kuzuva pakambani yeMonarch muBulawayo. Vachitaura pachiitiko ichi vambiriri avo vange vakamirira gurukota rezvemhando dzemoto vasamuel vundenge vati nyika pari zvino ine magiza anopfuura zviuru mazana maviri vakati kushandisa magiza esola kunokwanisa kubatsira nyika kuti ichengetedze magetsi anosvika 300 megawatts ayo vati anogona kushanda kuita zvimwe zvinhu zvinobatsira nyika. Vambiriri vati chirongwa chekugadzirwa kwemagiza esola sezviri kuitwa nekambani yeMonarch kwakakosha zvikuru sezvo mugore ra2015 hurumende yakaparura gwaro renational solar water heating program sehwaro hwekukurudzira kushandiswa kwemagiza anoshandisa moto unobva kuzuva.
Magetsi mazhinji anoshandiswa mudzimba mazhinji acho anoenda kunodzisa mvura kunyanyanya mumagiza. Tinoshandisa mastovhu hongu but chinhu chinonyanyodya magetsi mudzimba maelectric geysers. Saka paine chirongwa chekuti kuti magetsi edu ashande zvine mwero kuti vanhu mabhiri avo adzire emagetsi ngatishandise zuva kuti ridziise mvura.
Vambiriri vati chirongwa cheNational Solar Water Heating Program chichaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera uye pane chiuru chedzimba dziri muHarare nemuBulawayo dzichawaniswa magiza anoshandisa moto wezuva pachaparurwa chirongwa ichi. Vambiriri vati pari zvino nyika iri kukwanisa kugaya magetsi anosvika chiuru chemamegawatts pazuva vakabvumawo kuti uwandu hwemagetsi ari kushandiswa munyika pari zvino hwakaderera chose sezvo maindastiri asiri kunyatsoshanda zvakanaka. Mukuru wekambani yeMonarch vaFitzpatrick Maovera vati kambani yavo yakashandisa mari inopfuura zviuru zana nemakumi mashanu emadhora kuve nemichina yekugadzira magiza anoshandisa moto wezuva. Vatiwo vanotarisira kuti nekufamba kwenguva kambani yavo ichawedzera vashandi vanenge vachiita basa iri.
Yakatanga naseptember 2016 takainvesta about 150,000 with additional plant coming in, so investment actually probably just speak it just surpass 200,000 and in a potential we employ over 50 people depending on their demand. At the moment demand is suppressed, but with the initiative of government we are seeing demand increasing.
Kambani yeMonarch yakambove nechirongwa chekugadzira magiza anoshandisa moto wezuva mumakore ekuma1990 asi yakazomira mushure mekuona kuti panguva iyoyo kuita izvi kwaidhura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Vanyasha Muchitya vanoti kushandisa mhando yemagetsi anobva kuzuva kunogona kubatsira zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika.
Izvi zvinobatsira kuti pava nemabasa matsva anotarisa mamiriro ekunze achichengetedza mamiriro ekunze kunyanyo relaya kana kuvimba nemagetsi anobva kuhydro kwakazoona nyika ichiita dambudziko nemagetsi panodzika mvura paya. Kana tavimba nesola zvakureva kuti takungomirira kuti zuva ribude dzimba dzova nemagetsi nemvura dzinopisa. Tinovimba kutanga kwenyika yedu yeZimbabwe nehurumende yedu kutarisa kugadzirisa kwemasola pano acha nokwanisa kuzoiswa padzimba yega yega kuti imwe imba izvigadzire yega magetsi. Kana vava neakawanda vanokwanisa kuiswa munational grid zvobatsira kuti nyika yedu ive ine magetsi akakwana.
Vachipindura mibvunzo kubva kuvatapi venhau pamusoro penyaya iyi vambiriri vati kugadzirwa kwegwenya remagetsi ethermal muBulawayo uko hurumende yaive yati kuchatanga pakupera kwemwedzi wakukadzi kuchazotanga kana India yapedza kuongorora makambani ekunyika iyi anotarisirwa kuita basa iri. Hurumende yekuIndia yakapa chikwereti chemari inoda kusvika mamiriyoni mapfumbamwe emadhora chekugadzirisa gwenya iri.
Repowering iri kuya zvechokwadi hungu yatinonokei asi tine chokwadi kuti titange taana contractor anonzi contractor webasa iri ikampani yekuti yekuIndia of course vachasubcontractor vachatenga malocal materials anokwanisa kuwanikwa muno but they've insisted handiwo wega vanodaro manyika dzakanyanyisa kuwanda dzinodaro the world over kana vari vari kuwisa mari patafura vanhu vavo ndo vanofanira kuita basa iroro in terms of the main contractor.
Panyaya yekuti nyika inogona kudzimirwa magetsi nekambani yemagetsi yekusouth africa Eskom nekuda kwekusabhadhara zvikwereti vambiriri vabvuma kuti hurumende iri kunetseka nekuda kwekushaya mari yekunze asi vati vanotarisira kuti mari inodiwa ichawanikwa. Kambani ya Zesa Holdings ine chikwereti chemamiriyoni makumi mana nemana emadhora kukambani ya Eskom. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.